Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Thabo Ncube. Today on Live Talk, we are discussing the cost of activism for young Zimbabweans following the failure by 18-year-old Nicole Chabata to sit for her O-level exams after spending almost 3 months in prison without going to school. But first, in the U.S. election, vice presidential candidates J.D. Vance and Tim Walz meet today for their first and only debate. VOA correspondent Scott Stearns looks at what to expect when the candidates meet in New York.
Go back to San Francisco.
No one's there.
Tim Walz and J.D. Vance will debate on television for 90 minutes Tuesday with two moderators and no live audience. Vance is a U.S. senator from the Midwest state of Ohio who's running with Donald Trump. He says the debate is a chance to show how Republicans will improve the economy and secure the border.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies can make them more prosperous, can make the world more peaceful, and can secure that southern border. If we do those things, we're going to win.
Walz is governor of the Midwest state of Minnesota and is running with Kamala Harris. He says Democrats are looking out for working-class Americans, unlike his opponent.
Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy.
Vance is a one-time Trump critic who won the former president's endorsement for his Senate run. Vance has since aligned himself with Trump's America First approach.
Now, our enemies and a lot of Democrats call us populists, like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working people rather than the powerful elites who hollowed out our middle class and sent us into stupid foreign wars, then sign me up.
Vance recently told European leaders they need to pay more to help Ukraine fight off the Russian invasion. Walz says Vance and Trump mean to relinquish U.S. leadership.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies. They weren't going to leave Ukraine to themselves.
Vance says Harris is hurting working Americans in favor of illegal immigrants.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here. And that's going to bankrupt this country and make it impossible for normal people to afford to buy a home, to afford to buy groceries, to benefit from that social safety net.
Walz says Trump's career in business and in politics shows he's only looking out for rich people like him.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Your costs go up. They repeal the Affordable Care Act and bring us back to pre-existing conditions. They cut Social Security and Medicare, the very things that keeps my mom out of poverty.
Tuesday's matchup is the last scheduled debate before the November 5th election, with early voting already underway in some states. Scott Stearns, VOA News.
As the anniversary of the October 7 Hamas cross-border attack on Israel approaches, many European countries are strengthening their calls for Israel to end its assault on Hamas targets in Gaza amid growing horror at the civilian death toll. Henry Ridgewell reports from London.
The Hamas attack on Israel on October 7th last year that killed 1,200 people prompted outrage from the country's European allies and an outpouring of support.
Now is not a time for equivocation, and I'm unequivocal. Hamas
and the people who support Hamas are fully responsible for this appalling act of terror.
Israel responded with waves of airstrikes on Hamas targets and a ground invasion of Gaza. At the end of 2023, the Hamas-run health ministry said nearly 22,000 Palestinians had been killed. Concern grew over the civilian death toll.
Western government found it very hard to backtrack from the initial unequivocal support that they gave to Israel.
There was global concern over the lack of aid reaching Gaza. South Africa brought an ongoing case of genocide against Israel at the International Court of Justice in The Hague, supported, among others, by Spain, Ireland and Belgium. Israel insists it operates according to international law. Negotiations to secure a truce have so far failed.
Europeans don't have the leverage that the US has to actually do anything about it, apart from obviously potentially a diplomatic statement or trying to sponsor a diplomatic effort. But if there's no coercion exercised on the Netanyahu government, nothing was going to change.
In July, Britain dropped a plan to challenge an International Criminal Court arrest warrant against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for war crimes. In September, Britain announced it was suspending some arms sales to Israel.
Britain taking more steps to express its disapproval of aspects of what Israel is doing. Those are stinging in Israel. I heard a lot. I was there just really just days ago, saying people saying, well, look, if it's a competition between security and international support, we'll take security anytime. There's no contest.
Germany is Israel's second biggest arms supplier after the United States, but it too has suspended some exports
because it doesn't want to be dragged into a potential legal action.
After facing missile attacks from Iran-backed Hezbollah militants in Lebanon and Houthi rebels in Yemen, Israel has widened its military operations in recent days. European nations offered Israel unequivocal support in the wake of October 7th. After a year of brutal, escalating conflict, most are demanding an end to the fighting. Henry Ridgewell, VOA News, London.
With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, the price of activism in Zimbabwe has once again been highlighted by the case of 18-year-old Nicole Chabata, who should be preparing for her O-level exams. Instead, she finds herself facing a devastating consequence of her activism, a year's delay in her education. Chabata, one of the youths arrested on June 16 this year, together with other 78 members of the Citizens Coalition for Change, CCC, while commemorating the Day of the African Child, will not sit for this year's examinations. She spent almost 3 months in remand prison before being granted bail solely on the basis of her impending exams. Despite her release, Chabata's future hangs in the balance. Education authorities in Zimbabwe say because she missed classes for almost 3 months, she cannot sit for this year's O levels because other candidates have already submitted their practical examination component the Continuous Assessment Learning Activities, also called CALAM. Last year, five University of Zimbabwe students, Benjamin Wataza, Emmanuel Chitima, Comfort Mpofu, Lionel Madamombe, and Darlington Chikwena, missed their exams after being jailed for participating in a peaceful protest calling for the release of opposition politicians, including Jobs CALAM. To discuss this issue, we are joined on the phone by a human rights activist and Secretary General of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Mr. Robson Chere, who was recently incarcerated. Welcome to the show, Mr. Chere.
Thank you so much for having me.
Thank you. We also have Mr. Frankton Mourinho, a ZANU-PF activist based in South Africa. Welcome to the show, Mr. Mourinho.
Thank you very much.
We'll start with you, Mr. Chere. As you are looking at the challenges that young people face when they get into politics and activism, tell us about your experience as someone who has been through all this.
I can say that myself, who fights for labor rights as a trade unionist in Zimbabwe, it's not any easy work, because trade unionism has been criminalized by the authorities or by the state, which is actually out of the constitution of Zimbabwe, which human rights defenders or trade unionists are operating lawfully. But when we want to exercise these rights, at the end of the day, we end up being abused with all sorts of abuses by the state, which is supposed to be actually protecting our work. Like for myself, I've been through a lot. I've been abducted several times. I've been arrested. I've been detained in prison. I've been tortured at the hands of the state. But basically for defending labor rights, which are enshrined in the Constitution of Zimbabwe. Like recently, I spent 35 days incarcerated in the maximum security prison. But this is due to the nature of my work, which is protecting the teachers' rights or workers' rights. So it hasn't been, it's not an easy work to do, but either way, we know that what we are doing is constitutional, what we are doing is lawful, no matter how one they want to criminalize it. Of course, I suffered physical harm, physical torture, but I know my conscience is still remains clear. It hasn't been distracted because of my belief and what I stand for, and I will continue.
Thank you, Mr. Chere. Mr. Mourinho, we have seen many young people in Zimbabwe participating in human rights activism and some in unionism and some fighting for their rights as students. And a number of them have been affected by this. Some were arrested and called on write their examinations. We have the likes of Dr. Peter Magombey, who couldn't, at the end of the day, finish his studies at the University of Zimbabwe after facing challenges as an activist. What's your take on all this, Mr. Mourinho?
Okay, thank you very much. Firstly, I'd like to take this opportunity. What I can say is as a person who resides in country, every country has got its rules. It's that one of each and every person needs to follow. That's one thing that I can say. First, let me talk about the issue of the students. If there are students, let's say, at an institution, be it a university or a college, they need to understand to know, firstly, the reason for them to be part of that institution. As well as if you are to talk of children, if someone is a child, basically a child needs to adhere is really to listen to the parents or the guardian. So what then happens is that when you go to a nation like Zimbabwe, Zimbabwe is its own rules, it has got its own constitution, and the constitution needs to be followed just like in any other country. That's what I can say regarding that. So when you go, let's say, to an institution to go and further your studies, then if you try now to run away or to deviate from your studies and try to follow something like the ethics being active, then you need to follow the proper channel. You need to do it in a more proper way, in a way that is legalized. You need to seek permission, and after seeking permission, you need to do it in the right way. I think by so doing, you don't have any problem with the law enforcement authorities. That's what I can say.
Thank you, Mr. Mrinyu. Vachere. Tanzwa vamurinyu vachitaura vaunza nyaya yeconstitution kuteerwa kwebumbiro remutemo remuZimbabwe kuti vari kuti kana pakashikorwa mitemo mapurisa anosunga vanhu mutemo unosunga vanhu munozviona sei kana tichitarisa nyaya iyi vakawanda vechidiki vari kutarisana nematambudziko ekuti vapinda mubasa ramunoita iri remaunions kana kuti kurwira kodzero dzeveruzhinji kana kuti kupinda mune zvepolitiki matambudziko avari kusangana nawo inyaya yekuti vanenge vachikora mutemo hero sezviri kutaurwa navamurinyi.
Handibvumirani ne vari kutaura nekuti tikatarisa nyaya dziri kuitika kunyange kunyaya yevana vechikoro tikatarisa kunyange nyaya yaniko iyoyo tinoona kuti mutemo wedu unotaura kuti ine right to education inova 1775 and tikaona kuti mwana uyu akanga ari pagungano iro ra 16 June rekukomemoreta African Child but now toona kuti mwana uyu azotadza kuenda kuchikoro temu yese yapera mwana uyu haana kuenda kuchikoro ari mukati metorongo totarisa zvekare ikodzero dzake dzekutemo maererano nebumbiro redu remutemo dziri kutotyorwa zvekare totarisa nyaya yebheu bheu irait kana tikatarisa constitution yedu asi mwana uyu onyimwa bheu otadza zvekare kuenda kuchikoro kutyora kuti kodzero dzirimo muconstitution imomo saka tiri kuona kuti constitution iripo inotaura marights nemitemo iripo asi tinoona kuti marights nemitemo iripo zvakangonyorwa tiritoona kuti state pacho zvayo ndiyo iri kutoshandisa maorgans of state kutyora mutemo uwowo zvikati totarisa maactivist mazhinji tichatisa kunyange ini pacho zvangu ndikawanikwa ndichatorwa panhandare yendege ndichienda kuvictoria falls ndikatotywa zvinova zvisiri mubumbiro redu remutemo kuti unototywa nevanhu matumwa wozokanzwa mumaoko yemapurisa nevanhu havotadza kuzviidentify vanhu vacho vaita izvozvo havasungwe ende wokanzwa kujeri wonogara 35 days uri mucurudi maximum prison nemhosva yedisorderly conduct inonzi disorderly conduct inenge ichitongounzwa nekuti hapana mhosva iripo kunyada kuudzama kuti vachenese zvavanenge vaita saka bumbiro remutemo ririko atiri kutoona kuti bumbiro remutemo ratinaro riri kutotyorwa zvakanyanya riri kutokanganiswa zvakanyanya nevanhu vanofanira vachiprotekta mitemo iyoyo saka nyaya yaitaurwa nevatinavo pachirongwa handibvumirane nayo zvakanyanyisa nekuti tiri kuona kuti mastate institutions ndo ari kushandiswa zvekare kutotyora kodzero dzevanhu pamwe chete nekusaabhodha mitemo iri muconstitution medu.
Tinotenda vachere vamurinyu inenge yakora mutoka iyi vachere vari kuti aiwaka vasiri kutevedzera mutemo wacho estate vari kuti vapawo zvekare mienzaniso yekuti panowanikwa state ichityora mutemo ndepapi munoiona sei nyaya iyi vamurinyu yamaunza mudarirwe
right. Chautanga endeka iso muZimbabwe tikaenda kuZimbabwe kune vana vanogona kudarika million vanoenda kuchikoro zvakasiyana siyana and why singling out one child anyanyoiwa zvakadii
imana yeye vanhu kuti yekuzara kwakaita nyika kuzara kwakaita vanhu kutaonye yamuna vanhu sei vasina kusungwa kumwe vana vese. It means kuti mwana iyeye kana pachisungulo wamunhu wani anga ari panzvimbo isingatarisirwe kuti mwana ange aripo. Mwana anofanira kunge aine kune vamwe vana achidzidza achiita zvinhu zvakanaka. And also like tikada kuti zvataurwa nevataura kozvinezvi taura nyaya yedumbiro remutema tikatarisa iyo sechinite one inotaura iyo kichi doubt can be arrested and unless such action by the police officer what is considered to be the last resort, you see. Saka panenge padaro kana munhu akaita mhosva tinotora panotorwa vanhu vese voenda vosungwa vobatwa cause vanenge vapararwa paparwa chi mhosva. Kana pachinzi ipo vana vaipembera zuva revana vechikose pasina kutorwa vamwe vana izvozvo kutotaura kuti pasingulo wamunhu wani kuti pata problem yainge ipapo. Let's not trend a wrong is wrong. Kana let's say paradzwa panofanira kuacknowledge kuti no patadzwa mwana anga ari panzvimbo isingatarisirwe mwana ange aripo vana vanofanira vachidzidza nokuti mwana ange achienda onondodemonstrata kana kuti oenda kunotraya kuti aite zvinhu zviri wrong nechitwa nabereki vakuru iye defect yekuti ange aenda panzvimbo iyoyo pacho vake zvii zvakutaridza kuti aita munhu mukuru yato national threat you see yato threat yenyika because akutozvita munhu mukuru akutozvionani zvachi nevamwe vana vese bcause hapana pekuti vana vanenge vakaungana sevana vachiita zvinhu zvevana munhu wongosvika achingosunga munhu no hakuna nyika yakadaro asi mukatona patongodaro tinozviti patikuva samuthing chiri wrong mutemo uriko and unotidzirwa muzimbabwe asi andangonangu ndechekuti kana muchitaozeni sevagari vemuzimbabwe zviri very easy kuti munhu akaona chinhu chakanaka chiitwa nemunhu ongotanga kuenda achinopiki izvo zviri very easy ini ndikatosvikao pane imwe nzvimbo inenge ine vanhu vanenge varipo kare story is kwandiri chii ndigone kutosvika kero kuti aichi hachina kunaka ichi ichi chakanaka ichi saka same applies nevana vechidiki mwana akaenda kuchikoro anofanira kuenda kuchikoro kunodzidza nokuti mwana oenda kuchikoro apo pin rega kuita zvinhu echikoro oda kuti akuita zvinhu zvinei nehwana ndokunge pamusaka kauti nevana vanenge vapara mhosva kuzobata hapana chinonzi uri kuona vanhu vakaungana varikuita chinhu chakaipa unotanga ungoti okay inoenda ekisaidi kumuriright inoenda senuru no panotorwa vanhu vese poongororwa nyaya kuti yakamira sei saka ndozvinezvi zvine zvakuitika mitemo iri kuteedzerwa bungu remitemo riri kuteedzerwa muzimbabwe zvakanakisa fani ndosakaaaa kuti vangani vana ri kuzimbabwe vakawanda and why singly out vashuvaut nekuti vawanda vari pazvimbo isina kunaka matarato
tinotenda vamurinyu vachere mataura matambudziko aripo kana kuchitariswa kupinda kwevechidiki panyaya dzeactivism ndezvipi zvingaitwa kuitira kuti pange pachionekwa kuti kupinda mune zvematongerwo enyika activism nezvimwe zvakadaro hazvikanganise remangwana revechidiki
constitutional right kana kuti yatinoti ikodzero yemunhu pabumbiro remutemo inofanira kuremekedzwa and iduty rehurumende setedu kunge richiita kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa saka tikaona zvekare iri ndiyo yava kumbunikidza kodzero dzachone kureva kuti its now turning against citizens ndiri kutaura kuti day of the african child referendum ngerewana izuva rinokomemeresa newana titarisa history vandinavo pachirongwa avo vakambotarisa history yachone ndodaira kuti vangazvidzisike zvikuru kuti sei mwana uyu akanga ari pazuva rakadai asi ozowanikwa ava mutorongo ava mutorongo machone imomo kana ava mutorongo musungu ane marait ake mwana ari kuenda kuchikoro ari mutorongo imomo aifanira kunge achipiwa kana kunzi zvikwanisiro zvekuti anga achidzidziswa asi izvo hazvina kukwanisira zviriko tiri kutaura vari kuramba nyaya yekuti bumbiro kuti kodzero dzevanhu dzinotyorwa dziri mubumbiro tinotaura nyaya state funded education yekuti hurumende inofanira kunge ichibhadharira vana chikoro izvezvi tine vana vachiri kwanisa kunge vachibhadharirwa zvikoro vakawanda pabhimu hurumende haisi kupa vana haisi kupa zvikoro mari dzebhimu izvezvi vana vari kusava muzvikoro kufanira kunge kune national tine gore renzara school feeding program
zvese zvichikuratidza kuti ikodzero dziri kumbunikidzwa. Tine vana vakawanda vari mayunivhesiti vanenge vakati right to education vada kuiprotesta kuti kwakwidzwa mafees, asi mafees ari beyond belief.
Tinoti havakwanisi
kubhadharwa. Wakada kuprotesta zvinova zvinobvumirwa pabongero remutemo, wanowanikwa wachasungwa zvikare. Saka mutemo uyu haufaniri kunge uchishanda kumbunyikidza vanhu kana kuti uchishanda kuti zvinoda nhingi kana kuti zvinoda vakati nekuti ndo vari kutonga. Mutemo unofanira kuchengetedzwa senyika.
Ndinotenda muchere.
Kana ndawani vanhu vanhu munaita uri kuita surveillance uri kuteerwa kuti vataurirei chokwadi, vamirirei vashandi, vataurirei nyaya dzekuti varairidzi vari kutambira mari shoma iri pasi pemuhoro inofanira inge ichitambirwa. Zvese izvi kuzama kumbunyikidza, asi tiri kuti vanhu senyika tikateedzera bumbiro redu remutemo hapana chakaipa kuti even the children vana vadiki waite speak out their issues. But ndochamisika kuti munhu mukuru anoya pachirongwa chakaita sezvimwezvi kuti mwana achafanira kupi achikomemoresa day of african child, iye munhu mukuru ndiye aida kuti aiomemeresa vana
iriri
zuva revana.
Tinotenda vachere. Regai tipewo zvekare vamurinyu mukanya wekuti vange vachipindura tisati tapendera chirongwa. Vamurinyu, manzwa vachiri vachitaura apa, zvinoreva here kuti vechidiki ngavasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika kana nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu?
Chitanga regai nditaure pane last kunja vataura kuti ndatana vasaino celebrity. Handina kutaura ndichidaro, handina kuti vana vasaende kunonopembera, handina kutaura izvozvo. Then mubvunzo wamazondibvunza kuti vechidiki havafaniri here kunge vachipinda mune zvematongero enyika, kana chara vechidiki izwi guru inini nemadziri anoita kana kuti munhu wechidiki. Wechidiki anofanira kunge ari chikoro achidzidza. Kana munhu akuita zvematongero enyika zvakutova kuti atokura ane sarudzo yekuziva kuti oraiti apa pandaa kuchifamba ndichienda mune zvakadai ndichienda mune zvakadai. Kozi kana takusara tichiti zvechidiki, vechidiki anononge achidika pandewo zvechidiki achienda kunodzidza kuchikoro. Kana akada kutaurawo achiona kuti pane zvaanenge achinzoda kutaurawo ari kuchikoro, ikoko anodyowa maclubs akaita sebet kuanotaurira naunlamwe audi hwavo. Noti kuti muna anenge achinzi ndevechidiki yete achiwanika achiita zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru, then pavo pega hatingamuti munhu anenge achiita zvechidiki. So what I am saying is kuti vechidiki vanofanira kuitawo zvinoitwa nevana. Kana munhu akupindawo mune matongero enyika automatically anotonga mukuru wematauriro akatombiriita apo.
Tinotenda vamurinyu. Statelesisikati kuti sibonge mnumzana Murinyu kane lo mnumzana Chere avangene kuhlelo lwethu lwanamhlanje, lapha ade sikhangela khona ukuthi indubo ezihlangana labasakhulayo ikakhulu abangena kwezombusazwe kumbe abalwela amalungelo oluntu, ogoqela abanye ababe belwela ke amalungelo abo esikolo njengabanye abantwana esibone bebotshwa ngomnyaka wedluleyo e-University of Zimbabwe benelisa behluleka ukuthi babhaleke imihloliso yabo, kanye lomunye unkazana obotshiweyo lonyaka wehluleka ukuthi abhale umhloliso wakhe we-O-Level ngenxa yokuba engenzanga ke ikhala okuthiwa nguNicole Achabata. Okwanamhlanje sesitshaye kwazwela distenda vachere nava Tistenda vachere navamurinyu vapinda muchirongwa chedu chanhasi apo patava chikurukura nezvenyaya nezvematambudziko anosangana nevechidiki vanorwira kodzero dzeruzhinji pamwe chete nedzimwewo kodzero dzirimo pamutemo. And that brings us to the end of our show. And thank you so much for joining us on today's show. Signing off in Washington, I am Thabo Kancube.